chekutanga ndicho chekuti definitely kupindwa kwaitwa nemasoja eIsrael kunotaura kuti humanitarian food haifambe zviri nyore nepamusana pekuti yatovawo zone so to speak ende mucivilian kana dai ari Red Cross kana dai anga ari Red Crescent or World Vision or WFP haangasununguke kuenda muri kuputikwa mabhamba nemakadaro muchirwisanwa. It's clearly a war zone, tichiona kubombwa nesevherity yemabhamba akaitwa, let alone paine grand for zvekare. Saka definitely from a humanitarian point of view, inguva yakaomera vanhu vemugaza.
Tinoona kuti veIsrael vaimboti vapambwa kana vakatapwa vaya vanogona kunge vachichengeterwa mwena iyoyi iri kushandiswa neHamas. Zvino kana vakanga vari kuiparadza kudai, havazoparadzawo here vatapwa ivavo?
Ndo zvapo izvozvo zvokuti yada kuita sekunge ya mitemo yatinodzidziswa kudefensive driving, yekuti kune bhazi rakazara vanhu ukaita head warning naro zvorere kusaidhi kune kamotikari kadiki kakazara vanhu, asi you cannot avoid both. So at the end of the day unoona kuti munhu anopedzera ati I would rather go kukamota kadiki, at least kune makazvautis, but makazvautis mashoma than ndikaenda mune bhazi. Saka Israel iri kuda kudhira nevanhu vakakanda zvombo muIsrael, ikavaregedza vana vane hondo yaitika iyi, definitely vachakanda zvekare zvombo. Saka paane riski yekuti kuregedza vana vachizouraya vazhinji vari kunze nekuataka tichiita makazvauti pamwe angaite mashoma eva vakabata vari mumwena ndapi. Saka it's a very complex and ine maethical implications akaoma. So ndo pane crisis chaiyo chaiyo pamataura ipapo.
Tiri kunzwawo kuti iko kubhombwa kuri kuitwa neIsrael kwaparadzawo mishina inoshandiswa mukufambiswa kwemasaisai. Zvingakanganiswawo zvakadii vagari vemugaza kutaudzana nevekunze?
Zvinotokanganisa, ndo inotonzi hondo. Hondo haivakeba. Hondo kuparadza. Hondo kuuraya. Hondo idistraction. Saka bizi zvidi yekuti hondo dzemazano dzaakugira pakati peguta. Ndo zvimwe chete zvinezvi kuna naUkraine. You don't start a war muri pakati pakazara vanhu. Iri destructive infrastructure yakavakwa over years. Mukaona misha iri kuparadzwa yakavakwa zvidzvarwa nezvidzvarwa, it's the construction of over years. Munozozvidzosa rini?